haizi zvakaora izvi nekuti ibumbiro redu remutemo takutanga zvakare kuita zvigamba 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 tasina kutombopera nguva yakareba inditorwadza ndechekuti zvigamba zvatiri kuisa hatiri kunakisa bumbiro redu mazitoita kuti ishaishwe chairipo ndeyekuti mutemo wanga uripo wekusazodzwa kwamajaji wanga wakanaka kuti kana majaji achida kupromotwa anoenda kumainterview munhu wese achizviona zviri pachena vakuda kuzvibharura kuti aiwa zvosadzorana mutungamiriri wenyika kuti asadzorana vake vaanoda chechipiri vakuita mutemo wekuti kana munhu asvika 78 oramba achipuwa makondirakiti isusu veifungwa munhu adarika 78 ngatinozorora achembera asauda kukanganisa zvakare bumbiro ipapo chechitatu panyaya yemuchititi mukuru wenyika tanga tiine pfungwa dzemunhu ngaasarudzisema sarudzirwa dzanga achiwa nejudicial services commission kwete kuti angodomwa kuti mutungamiriri wenyika osarudza munhu wake waanoda anenge achiita zvido zvake hatiurirani nazvo zvakare kwoita mutemo uyawokuti kana tichienda kusarudzo vanhu vanenge vachisarudza mutungamiriri wenyika nevateedzeri vake vakuda kuzvishandira zvakare kuti aite kuti mutungamiriri wenyika aite masimba akawandisa enda ndikasarudza vateedzeri vake nekuvadzisa asi zvava zvakaitwa pamutemo ndezvekuti tine nesuccession inozikanwa kana mukuru wenyika akanga asiya basa kana kuti achinge ashayika muteedzeri wake wakasarudzira nevanhu ndiye anenge achidzikira nzvimbo yake saka tiri kuona kuti mutemo uyu vari kuda kuvandudza vari kuita zvekuda kusimbaradza masimba emunhu umwe chete tingasimbaradzi masimba everuzhinji
saka munoona muchibudirira here kupikisa danho irori tichiona kuti ZANU-PF ine huwandu muparamende
isati taita kuita zvido zvevanhu vakati tarudza kuti vamiririre tenge tichingopikisawo tikwikwidza nekutaura kuti izvi zvakashata zvidiwe kuti zvakashatira papi ruzhinji rwezimbabwe rune nemuono wekuti vanoda kuvaka nyika ndevapi vanoda kuputsa nyika ndevapi nekuti vanenge vakushandisa netirani of numbers kushandisa huwandu hwavo kuita zvinhu zvisina maturo zvinouraya nyika zvinodzokera mumashure asi isu tichange tichipikisa zvakasimba timo mudare nevanhu vedu vatinavo vakasarudza nevavo vanoita zvino chaizvo zvevana vezimbabwe
pane nguva here yakatarwa yekuti bumbiro rinenge rashandurwa
bumbiro rinokwanisa kushandurwa kana ichandurwa kuita zvinhu zvinenge zvichivaka nyika zvinotiendesa kumberi kwete zvinodzokera mumashure hapana pakatarwa isu tichinyito chemu ndechekuti pari zvino hapana chikonzero chokuvandudza bumbiro uye zvavada kutovandudza zvacho zvinozotoshaisa bumbiro renyika kwete zvinorinadzirisa nekuti zvigamba zviri kuiswa izvi zvinotoshatisa bhurugwa redu.